Vashtaura nevatorewe na umu Harare nasi, vabiti vati vabvumirana sebato kuti vasimbaradze nyaya kuti nhaurirano pakati pemapato anopikisa hurumende dzisimbaradzwe pamberi pesarudzo dzemuna 2018. Kunyange hazvo vabiti varamba kutaura zvakawanda nenyaya yenhaurirano idzi. Vane ruzivo nezviri kuitika muchivande pakati pebato ravo MDCT People First inonzi inotungamirirwa naamai Joyce Mujuru iyo isati yaparurwa pamwe nemamwe mapato, vanoti pane chinangwa chekuda kuti mapato ose atsigire munhu mumwe chete achamisidzana navamugabe musarudzo dzemuna 2018.
Takazvipira kuti tisenze nemamwe mapoka ano maoniro akafanana nesu, ende isusu tezvara nyaya iri papa ndeyekuti tikashaya mareforms muzimbabwe, tikashaya grand coalition, then hapana zvatiri kuita. So tabvumirana isu kuti vepdp kuti ngatisenzei nesimba kuti nyaya yemubatanidzwa iyi ibudirire, ende tataurana isu kuti zveshuwa tikatadza kuti tibatane, vazukuru vedu, vazukuru vevazukuru vedu vachaenda pamakuva yedu vakanodira mvura ipapo. Ini handisoda kudirwa mvura nemuzukuru wemuzukuru wangu. So tazvipira kuti tisenze mumabato nemamwe masangano. Ndozvatinokwanisa kutaura pari zvino. Pakubatana apa tinoda kuti tese tinge tiri equal, tese tinge tichirespectana, tese tinge tichikudzana, nekuti tikauya tichiti mumwe muhombe mumwe mudiki ndozvakatadzisa kuti kusenza uku kumbobudirira makore apfuura aya 2013 ne2008.
Zvichakadai, vabiti vati sebato vari kuda kuti mitemo yose inobata nyaya dzesarudzo yevandudzwe, vachiti komisheni inoona nezvekufambiswa kwesarudzo yezimbabwe electoral commission kana kuti ZEC iri kunonoka pagadziriro yayo yesarudzo idzi. Vabiti vati sebato vachanyora mutemo wesarudzo wavanofunga kuti ndiwo unofanira kushandiswa munyika, wozeyewa nevemapato anopikisa pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira. Vati ZEC inofanira kutotanga izvozvi kunyorisa vanhu vachavhota musarudzo dzemuna 2018 kana pachizoshandiswa zvigunwe kana kuti biometric voting system musarudzo idzi.
So pa next election tinoda kuti pange paine biometric, hongu unouya nechitupa but fingerprint yako inenge iripo, yekuti ndiwe here zvishuwa chibadura. Kana usiriwe tokudzinga, because taona kuti zano iri kuramba ichingoba maelection. Saka mushonga webiometric mushongo unogona kubatsira vanhu veZimbabwe kuti zvishuwo zvavo zvekuti vasarudze hurumende yavanoda ivo, kwete inosarudzwa namudebe, zvinge zvinenge zvichiitika. So taitaura imwe nyaya yatataura futi nyaya yemasoja, the demilitarization of our elections. Tataura isu kuti masecurocrats ndo akabata ZEKI yaya, kuZEKI kumuzinda wemaCIO. So tati isusu kana ZEKI ichinge yatadza kuzvichinja, zvitori nani kuti maelection yedu aranwe nesadiki. Nokuti kuti tinzi tingaite free and fair election vechiCIO vachirana election, it's a waste of time, kunyepa.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wesangano recoalition against corruption vateri mutsvanga vati havaone hurumende yezanu PF ichivandudza mitemo inobata sarudzo pamberi pesarudzo dzemuna 2018 pakatarisiwa makakatanwa ari muzanu PF pari zvino.
Handioni sekudaro, nekuti tichitarisa tiri kuona kuti vamugabe nehurumende vavo vari kutarisa kuti masimba avo ave anosimbisisa yatinoti iyo consolidation of power pachirungu ndiyo yavari kuconcentrata nayo. Handifungi kuti vangada kuti pavandudzwe mutemo, nekuti ZANU PF chainoziva ndichekuti pakavandudzwa mutemo ndokuparira kwayo. Saka ndizvione zvichiitika kusvikira patinosvika 2018.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezanu PF vaSimon Kaya Moyo kuti tinzwe mafungiro ebato ravo panyaya yekuvandudzwa kwemitemo inobata sarudzo iyi. Mapato makuru anopikisa akaita seMDC yava Morgan Tsvangirai, MDC yava Wolfman Ncube pamwe nePDP anoti haasi kuzokwikwidza musarudzo idzi kana mitemo yose inobata sarudzo isati yaitwa. Vabiti vati vari kushushikanawo zvikuru nekusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyaya dzeupfumi, zvikuru sei nyaya yenzara.
Vachina masa varingomhanya sejongwe radamburwa musoro. Hakuna mabasa, kune nzara, vana varingotengesa matomato, vana vadu vasikana vangoita zvechipfambi, matsotsi awanda, mahwindi awanda, nyika yakusemesa. So tiri kuti isusu kuna vamugabe, sekuru mazvitadza zvinhu izvi. Dai mangu chingoti nehurumende yenyu machingoti mangova tamboiso a national transitional authority hurumende yembatanidzwa ine vana vedu vanogona vambozviita izvi nokuti 36 years after independence kuti tichidzokera kwatanga kubhikitirimuko mugore ra 2008 rekuti 5000 Zimbabweans are living Zimbabwe every day hazvigone totarisa nyaya yechikoro chikoro chinhu chakakosha kana isu papi kutoona takatomira panapa tiri panapa nenyaya yechikoro so kunzwa kuti kuzvikoro maticha akutorwirarena kuti atiche maklasi because maklasi aava shoma vana vekudzidzisa havana havakwanisi kubhadhara maschool fees zvinhu zvinotirwadza tiri kurwadziwawo nenyaya yekunzi imba dzevanhu dziri kupazwa
zvichakadai vatsvangirai avo vanga vachifanira kuita musangano nevatori venhau pamuzinda webato ravo vakanzura musangano uyu vachinzi vaenda kusouth africa zvechimbi chimbi asi hatisati taziva kuti vaenda kunoitei kusouth africa kwacho mutauriri wavo valuke tamborinyoka vati pane zvamukira mumakumbo kunyange hazvo vasina kutaura kuti chii chaizvo vatsvangirai vanga vachifanirwa kutaura pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika pamiro bato ravo panyaya iyi uye kuti nyika ingafambira mberi sei ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.